Ongororo yaitwa neStudio 7 pazvipatara zvikuru zviviri zvemuBulawayo zvinoti Mpilo Central Hospital neUnited Bulawayo Hospitals yaratidza kuti vanamukoti vakawanda vange vasiri pabasa vachingove neavo vachiri kudzidzira kuve vanamukoti pamwe navana chiremba. Pakati pemwedzi wapfuura, vanamukoti vanodarika zviuru gumi nezvitanhatu munyika mose vakakanda mapadza pasi panguva iyo vana chiremba vaivawo pakati pekuramwa mabasa. Vakazomira kuramwa mabasa uku mushure mamazuva mashoma-shoma apo hurumende yave yavimbisa kuti yaizogadzirisa zvichemo zvavo mwedzi uno. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vaudza Studio 7 parunhare kuti vanamukoti havazi kuenda kumabasa nekuti hurumende haina kuchengetedza chivimbiso chayo kwavari vachitiwo vacharamba vachiramwa mabasa kusvika izvo zvagadziriswa.
Manesi akawanda kumahospital akawanda akatenderedza nyika havana kukwanisa kuenda kumabasa zvichibudikidza nezvichemo zvavakanga vaendesa kuna employer inova hsels bod zvinova izvo zvisati zvagadziriswa parizvi. Zvinhu izvozvizvo hazvisi kuti pane zvakavimbiswa zvinyowani, zvakavimbiswa kudhara asi hazvina kunge zvaitwa. Zvakangoda vanhu vakatobhadharwa pamari yavakatambira muna April munomu havana kuzvipiwa. Saka hakusi kuti zvinhu zvinyowani zvavimbiswa negovernment, but zvinhu zvagara zvaitanga kutouya zvisina kuuya zvava kuti vakuda kuunza nekuti manesizi vati vari kuda kuramwa mabasa. Saka manesi vari kuti izvozvizvo zvakanaka ngazviuye asi zvichemo zvavo zvavakanga vaendesa zvisina kutariswa kana zvisati zvaitwa havakwanisi kudzoka kumabasa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa panyaya iyi. Asi vanoziva zviri kuitika vanoti hurumende nevanomirira vanamukoti vakasangana nezuro hurumende ikavimbiswa kuti ichapa vanamukoti ava mari dzekubatsirikana nemusi wa19 kubvumbi unove musi wechina svondo rino. Asi vanamukoti ava vanonzi vakaramba kutambira vimbiso iyi vachiti vanoda kutanga vadya chakata vozoti votenda maruva. Zvinonzi nhaurirano dzekuti vanamukoti vadzokere kubasa dziri kuenderera mberi. Vamwe vanhu vataura neStudio 7 vati kuramwa mabasa kwaanamukoti kunoisa upenyu hwevarwere munjodzi. Vamwe amai vange vauya nemwana wavo kuti azoitwa operation pamupilo avo vasina kuda kudomwa nezita vanoti vadzokera kumba nekuti vanamukoti vange vasiri pabasa.
Mwana anga auya kuzoita op, saka madoctors ati zvoni to postpone to an uncertain date because the situation is beyond their own control. Saka panongopera strike ndokwatiata tichadzoka kuhospital. Mwana angasvaunzwa kuita amai naop.
Mumwe mugari wemuBulawayo angozvidoma nezita rekuti amai chidaunga ati ange achingotenderedzwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana nemwana wake ari kunzwa gumbo sezvo anamukoti vange vasiri pabasa.
Ndabva kunozeze clinic ndikarisiwa pano pamupilo hospital ndatove ne2 hours handisati ndarapirwa mwana. Mwana ari kurwadziwa tikungotenderedzwa kunze ndee munodhindisa uku ukasvika ukanzi udhindise uku zvonzi dzokera futi uku matiro acho hapana kana chiri kufamba. Munhu wenge wanyorerwa time nekudhindisa zvonzi nesa hakuna. Saka pano pamupilo hospital tichori panguva yakaoma nevana vedu nevarwere vese vari panhapa tombozwa tichodini.
Vanamukoti vari kuda kuti mari dzavanotambira dziwedzerwe uye mashandiro avo agadziriswe kuitira kuti vashande zvine chiremera pamwe nekuti muzvipatara muve nemishonga uye zvikwanisiro zvinoita kuti vashande nemazvo. Pave nenguva vanamukoti vachiramba mabasa asi hurumende inogaro chema-chema nerekuti haina mari. Nerimwewo divi vamwe vanoti hurumende ine mari asi inotadza nekusakoshesa nyaya dzezveutano nedzidzo munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.